Gwaro rakaparwa nestatistics Botswana rinoratidza kuti zvikwama makumi mashanu nechimwe nechidimbu zvevanhu ava zvizvarwa zvekuZimbabwe. Vanhu vemuZimbabwe vakatiwa mvumo yekushanda munyika iyi vanosvika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nemumwe chete vasiri zvizvarwa zveZimbabwe. Asi gwaro iri rinoratidza kuti uvandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana vane mvumo yekushandira munyika iyi derera nezvikamu zvitatu nechimwe kubva muzana. Kuderera uku kunotevera mutemo wakadzikwa neBotswana gore rakapera senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvemabasa nevashandi uye vachidzidzisa paBotswana Accountants College vanomini mushabasa vanoti kugona basa kwezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza munyika nepamusana pemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi ndiko kunoita kuti uwandu hwavo huve pamusoro.
Maemployers muBotswana anoprefera muZimbabwe patourism. Number one ari chipa, number two basa raanoita rinotonyatsa kuratidza kuti munhu ashanda nesimba chaiko, pane hardwork yashandiswa. Inini maonero angu nekuti ndakambogara kuAsia, ndokompeya maZimbabwenzi nemaPhilippines, ndovamwe vanhu vekuti nyika yavo yakamboitwa colonization nevarungu vakavadzidzisa kuita manual hard labour. Saka iyo manual hard labour iyi ndo yekutoti denge iri kuti nyange iyo mitemo yenyika idzo dziri surrounding Zimbabwe yaitotendera, yaitoendesa mberi maZimbabweni kuti ite dai vanhu vanotoita basa rine hard work because ivo vanotoriziva kuti ndo rinotovapinzira mari inochengeta nemisha yavo. Kwese kwavanosvika ivo nemanigerians pese pavari vanhu unotonyatsa kurecognize kuti apo pane basa riri kuitwa nemaZimbabweans.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vakusane vhuma moyo vanoti vari muBotswana nokuda kwenzara ingapfunyachisero kumusha kwavo kulupane nokuda kwekushaikwa kwemabasa.
Zimbabwe hakuna mabasa, vanhu vakatiza kuZimbabwe uya pano uzotsvaka mabasa. That's why mapenit emaZimbabwe akawanda muno muBotswana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai muda dzevamwe vanotiwo mamiriro eupfumi muBotswana nokuva muwatidzani weZimbabwe ndiko kunoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyika iyi.
Nekuti Botswana ichiri nani maererano nemamiriro eekonomi yayo, so it can accommodate us so that we can survive as well. Vanhu vazhinji vari kushandira muconstruction, vakuita zvokuvaka. Vanhu vanovaka varimo but it's like havafariri basa iroro rekuvaka, saka unoita zvapopulation zhinji yemaZimbabwe ndokwa inoshandira.
Kunyange hazvo vanhu vekuZimbabwe vari vanhu vakadzidza vadzidzai bere vanoti vamwe vanhu vekuZimbabwe vari muBotswana umo vari kuita mabasa akaita sekufudza mombe.
Baba unoziva tichi takauya pano tisingadiwi and hapana patinoenda. Ezo Zimbabwe isina kunaka, pata patinoenda. Kusadiwa kudiwa zvinongofanana, hapana patinoenda tiri pa. Nekuti maZimbabwe vanhu vari tafu noni, kana ukavapa basa chete zvinongo pane mari vanoshanda. Anything kana even kana ukagezesa chemberi anogezesa zvinongo pane mari.
Botswana inyika ine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana matatu ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.